Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu kukadzi 4, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Batwe idzare Citizens Coalition for Change rokundikana kupedza dambudziko renhengo mbiri dzakanyoresa kukwikwidza muward 4 kumasvingo musarudzo dzeby-election sezvo imwe nhengo yaramba kubuda mudariro. Zimsek yozivisa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dza2021 uye bazi redzidzo yepasi richitiwo mafomu 1 achavhura chikoro musi wa14 mwedzi uno. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva regomarara kana kuti World Cancer Day. Zimbabwe Baseball Association inopa basa murayiridzi wekuJapan kuti abatsire kusimudzira mutambo uyu mune vechidiki munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadimurira panzira zororo ravo repagore kuitira kuti vaende kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuEthiopia. VaMnangagwa avari pazororo rinopera mangwana vakaenda kuAddis Ababa nezuro kunopinda musangano uchange uchiitirwa padandemutande kuEthiopia kwakare. Musangano uyu uchaona mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vachitora chigaro chasachigaro weAfrican Union kubva kumutungamiri weDemocratic Republic of the Congo vaFelix Tshisekedi. Musangano uyu uyo uri kupera nemusi wesvondo uchazeya nyaya dzinosanganisira runyararo muAfrica, kuchengetedzwa kwedunhu iri pamwe nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Bato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change ratadza kugadzirisa dambudziko raro rekuva nenhengo mbiri dzakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemaby-elections ari kuitwa muward 4 kumasvingo muna kurume zvichitevera kuramba kweimwe nhengo kubuda mudariro sezviri kukurudzirwa neutungamiri webato iri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Vakuru vebato iri vaitungamirwa nemunyori mukuru weCCC vachautonhwende vakashanyira wadhi nemusi wechipiri pavakadzokorora kusarudzwa kwemumiriri mumwe chete vakasiya vagadzika vaAlec Tabe. Asi amai Thokozile Mchuchuti avo vakanzi vakakundwa vakaramba kusiyira mukana vaTabe vachiti vakabirirwa nekudara havasi kuzoenda netsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC yekubvisa zita ravo pabepa rekuvhoterwa. Izvi zvinoreva kuti bato reCCC rinenge riri nhengo mbiri kana dambudziko iri rikasagadziriri. Amai Muchuchuti vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobvisa mapepa avo nekuti vakabirirwa sezvo vachiti vanodiwa nevatsigiri vebato ravo muward 4.
Yeah. Ndofunga nairipo ndeyekuti ini ndakanzi ndistepe down, but chero ndakati handisi kuzostepa down. Ano hakuzi kusapoteja mufambi. Inyaya yekuti kumbonzi stepa down kwacho ndichiteerera kwanyanya kubva 2018 ndakanzi step down ndahwina. Yes, zvinezvi zvino ndongonzi step down. Apo munhu wacho wandiri kunzi ndistepere down hazi munhu angari musangano, munhu angasitori musangano angouya from nowhere. Ndiye uzi. Saka musha uri kuramba, handidziri nangu ndiri kuramba, but the community ndo yaramba. Ndiriteerera community.
Uko vaTabe avo vakadzikwa neutungamiri webato ravo mushure mekuona rusigiro kunhengo dzavo vanoti ndivo vakasarudzwa nevanhu. VaTabe vaendera mberi vachiti umwe wavo hafaniri kuramba zvinhu zvakagadzirirwa neutungamiri kuti bato ravo risazovhiringike musarudzo.
Chekutanga, I want to make this official kuti inini ndakadikirwa as a candidate ndichamira pamaby-elections muward 4 masvingo eBay and ndinotenda norusigiro rwandakawanda kubva kumacitizen. Saka ndinoda kutendai sitara zvinezvi kuti pati yakazopa inini kuti ndiye ndinokwanisa kumirira muward 4 secandidate maby-election. Chokutanga nechokuti isusu tine maprocedures andobva nepati. Chandozva nechokuti kana pati tingagara pasi yadeclare mune secandidate. Kana pane anenge azoonekwa asingatevedze donzvo, ndidhandi zvinenge pawa nepati. I think party will name a procedure. I know what he wanted to say.
Mutevedziri wemutauriri weSCCC vaGift Ostalo Sizwa vatadza kuti padivire musangano wavo vachiti tibate vahwende avo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura tsamba mbozha dzedu pataenda kumhepo. Asi vatsigiri veCCC mumasvingo vari kuchema-chema kuti bato ravo rikasagadzisa dambudziko iri wadhi inotorwa nebato rinotongaridza NPF iro rakasimba. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dza 2021 uye bazi redzidzo yepasi rati mafomu 1 achavhura chikoro musi wa 14 mwedzi uno, kunyange hazvo vamwe vari kuvhura chikoro nemusi wemuvhuro unouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
ZIMSEC yazivisa kuti pavana zviuru mazana matatu nemakumaviri nezvishanu nemazana mashanu nemakuma nomwe nevatatu 325,573 vakanyura bvunzo, zvikamu makumana nechimwe nezvikagumi nezvitatu kubva muzana kana kuti 41.13% ndivo chete vakapasa. ZIMSEC inoti vana ava vakawanda nezvikamu zvina nechidimbu kana zvichienzaniswa nevana vakapasa gore rapfuura. Yatiwo huwandu hwevana vakanyura bvunzo gore rino hwakadzikira nekuda kwedenda reCovid-19 pamwe nekutiwo vamwe vakatadza kudzokera kuchikoro nekuda kwekubata pamuviri. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Jamini vanoti vana vakanyura bvunzo dzegrade 7 vanokwanisa kutanga kuona zvakabuda mubvunzo idzi nhasi manheru padande mutande reZIMSEC uye vanokwanisa kunotora zvakabuda mubvunzo kuzvikoro zvavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Vana vakanyura bvunzo idzi vari kukurudzirwa kunotora zvakabuda mubvunzo kuzvikoro zvavo zvavakanyorera kubva musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022. Vanokwanisa zvakare kuona zvakabuda mubvunzo idzi paZIMSEC website vachishandisa mbozha nhare kana kompyuta kubva nhasi mazuva rodoka.
Zvichakadai, bazi redzidzo yepasi razivisa kuti kunyange hazvo zvikoro zvichivhurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya, mafomu 1 achavhura nemusi wa 14 mwedzi uno. Mumashoko avo averengwa nemutauri webazi iri vataungana ndoro gurukota redzidzo yepasi amai Evelyn Jovu vati vana vanoda kuenda kuzvikoro zveboarding vanofanira kunge vakanyoresa padande mutande rebazi ravo reimap.
Mafomu 1 ari kufanirwa kutanga chikoro musi wa 14 February 2022. Pakugadzirira izvi vanofanirwa kunge vachinge vakaregister paimap inova platform ye ministry yekuenrolla paform 1. Imap yacho ndevaya vanenge vari kuda kutsvaga nzvimbo dzeboarding. Ichavhurwa platform iyoyi musi wa 7 February 2022 kusvika musi wa 11 February 2022.
Vatiwo vaye vasingaendi kuboarding vachasarudzwawo panguva imwe cheteyo. Hurumende yazivisawo kuti haisati yatara nguva yevana vachange vachienda kuform 5 sezvo zvakabuda mubvunzo dzeform 4 zvisati zvaziviswa.
Vaya vachenga vachienda kuform 5 vatinoti lower 6 vachazoudzwa nemunyori mukuru webazi reprimary and secondary education anova permanent secretary pachabuda maresult ebvunzo ravanenge vakanyora muna 2021.
Zvikoro izvo zvakabharwa muna zvitagore rapera zviri kuvhurwa svondo rinouya mushure mokuvharwa kwenguva yakareba nekuda kwematanho ainge atorwa nehurumende kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Zvichakadai, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa weschools development association vabhani manokore vanoti vanofara negadziriro iri kuitwa nevabereki nezvikoro apo vari kugadzirira kuvhura svondo rinouya.
Tofara kuti vabereki vazhinji vari kugadzirira vari kumhanyamhara kuti zvinhu zvive zvakamira mugwaro rakanaka vana vachidzokera kuchikoro svondo rinouya. Uyezve takatenderera muzvikoro zvedu zvizhinji tokuona kuti vamwe mapreparations ari at an advanced stage in terms of reopening.
Zvichakadai, pari kutyirwa kuti vana vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri muHarare vanogona kutadza kuenda kuchikoro svondo rinouya sezvo hurumende iri kuronga kuvhara zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zviri kushanda zvisiri pamutemo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mukuti vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti pane zvikoro mazana mana nezvisere zvinonzi zviri kushanda zvisiri pamutemo muHarare uye zvimwe zvacho mazana matatu nemakumi maviri zvakatovharwa. Asi vandoro vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti vana vatadze kuenda kuchikoro sezvo zvikoro zvizhinji zvacho zviri kugadzirisa mapepa azvo kuti zvishande zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, vakuru vezvikoro vabatana nevadzidzisi pakuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemuvhuro svondo runouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vakuru vezvikoro munyika vabatana nevadzidzisi pakutora danho rekusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro musi wemuvhuro vachiti havana zvikwanisiro sezvo mari yavanotambira isingakwani. Munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo reZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINISHU vamunyaradzi majoni vati kunyange vatungamiriri vezvikoro vaine chido nebasa ravo havakwanisi kuenda kunzvimbo dzavanoshandira sezvo vasina kana kobiri.
Tazivisa nhengo dzedu kuti tina kuwana mhinduro kubva kugurukota rezvevashandi mushure mekunge tazivisa gurukota rezvevashandi iri kuti nhengo dzedu hadzisisina zvikwanisiro zvingaita kuti dziende kubasa panovhurwa zvikoro. Iri dambudziko rinobva pakuti mari yataimbowana yakadzikisiwa kubva pa$540 kusvika pasi pasi pasingakwani kana hafu yemari iyoyo muzuva ranhasi.
Vamajoni vati vakanyorera nhengo dzavo pamwe nehurumende vachivadzivisa danho iri zviri pamutemo. Vati sangano ravo rinoda kuti hurumende idzosere mari yemihoro payaiva muna 2018 apo vaitambira mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Vadzidzisi kuburikidza nemasangano avo anovamiririra vari kutaura zvimwe chetezvo vachiti havasi kuzoisa rutsoka rwavo panzvimbo dzavanoshandira nenyaya imwe cheteyo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masarure vati havasi kuzokundikana kuenda kubasa nenyaya yekushayiwa mari dzemabhazi chete asi yekuraramisa mhuri dzavo.
Kuticha kwatinotoita ndopanobva raramo yedu. Hatina mamabhindauko atinoita kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, tikwanise kuendesa vana kuchipatara kana varwara, kana kuvaendesawo kuchikoro kwanovhurwa zvikoro kudai. Zvinongoreva ndezvekuti isu hatikwanisi kuenda kubasa kana hurumende isati yatanga kutibhadhara. Mari yatochemera ina kuwanda, haisi mari yekuti tingaite masavings, haisi mari yakawanda, imari yekuti tikokwanisa kumita mabasics tirarame tikwanise kuvashandira. Saka musi wemande hakuna mudzidzisi anokwanisa kuenda kubasa, ende hapana achaenda kubasa. Hatikukumbira mari yebhazi, kwete. Tikutoda muripo unoita kuti tikwanise kumita mabasic needs, nekuti bhazi hajisi vega yatoshandira.
Vadzidzisi vanoti hurumende inofanira kuvabhadhara mari yekuAmerica sezvo mari yemunyika iri kushaya simba zuva nezuva. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende inokurudzira vadzidzisi nevakuru vezvikoro kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro nekuti vanenge varega vanobatwa nemurau webasa.
Ministry of Education yagara ingori nepolisi yayo yekuti havaiwani vachingokurudzirawo kuti vanhu ngavavawanikwa vari kuchikoro, vakaregedzawo kuuya kuchikoro. Pane maprocedures anoitwa anenge achiratidza kuti uyu munhu kuda haachadodi zvebasa. Isusu hedu tinosainza nepublic service commission, ndo inotipa maregulations yacho kuti munhu akaregedza kuuya kwemazuva anoita matatu kana vhiki kana 2 weeks chii chinenge chiitwa. Kana zvazodaro chii chinozoitwa pamberi, pane maprocedures matanho anotorwa kune munhu anenge aregedza kuya kubasa.
Vadzidzisi vanotambira mari isingasviki zviuru makumi matatu emadhora munyika kana kuti 30,000 RTGS apo sangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe rakabudisa mashoko ekuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inodarika zviuru makumi manomwe zvemadhora emunyika kana kuti 70,000 RTGS kuti irarame pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inotiwo sedzimwe nyika pasi rose dambudziko rechirwere chegomarara riri kuramba richikura uye zvakakosha kutsvaga nzira dzekuti vese vanobatwa nechirwere ichi vakwanise kurapwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
vachitaura pamhemberero dzekucherechedza zuva rechirwere chegomarara pasi rose reworld cancer day muHarare nhasi vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vakonstantino chiwenga vati chirwere chegomarara idambudziko munyika uye hurumende iri kutsvaga nzira dzekubatsira vese vanobatwa nedenda iri vachiwenga vati mugore ra2018 chete vanhu zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere chegomarara munyika
kuonekwa nekurapwa choda kuti tikuitite karikiriki kuchikutese kuchikurumidzira kana tikakurumidza tinorarama muchirwere ichi chegomarara vanhu vazhinji vane gomarara vanobatana nechirwere nguva yekuti vabatsire kana kuti vabatsirikane kana kuti vabatsirwe yapera uye vanotambudzika chaizvo nechirwere ichi
vachiwenga vati mugore ra2017 vanhu vana muvanhu gumi vaibatwa nechirwere ichi vairasikirwa neupenyu vatiwo munyika dzisina kubudirira sezimbabwe vana vasere muvana gumi vanobatwa nechirwere chegomarara vanoshaya asi kunyika dzakabudirira vaviri muvana gumi ndivo vanofa nechirwere ichi vatiwo sezvo mishonga yekurapa chirwere ichi ichidhura uye nzvimbo dzekurapira chirwere ichi dziri shoma uye dziri mumaguta chete hurumende yakazvipira kuwanisa mishonga yegomarara pachena vati zvindo zvakaita kuti mubhajeti yegore rino kuiswe homwe padivi yekubatsiridza mukurwisa chirwere chegomarara sezvinongoitwawo mukurwisa chirwere cheHIV and AIDS vachipawo humbo hwavo mushure mekurwara negomarara rechibereko pamhemberero dzanhasi amai Vusisi Wemoyo vati kurapwa gomarara munyika mutoro
mari dzacho dzinenge dzichidiwa pakuti urapwe kutenga mishonga yechemotherapy kunorema nekuti mari dzinenge dzichidiwa dzakawandisa and iyezve kunoitwa matest akawandisa haugone kuti uenderere mberi nechemotherapy usingarambe uchitariswa saka kune mari dzakawanda dzinenge dzichidiwa even iyo radiotherapy even kuzvipatara zvehurumende kunenge kuchidiwa mari
izvi zvatsigirwawo nemukuru wekids can vadaniel mackenzie avo vati kusaenzana kwemikana pakati pevanowana nevanoshaya kuri kukonzera ndufu dzakawanda kuvana vatiwo pane mukana wakakura wekuti vana vanobatwa negomarara varapwe vachipora asi nyaya yeurombo inoita kuti vazhinji vasakwanise kuwana mishonga pamwe nekuongororwa nekurapwa muumiririri wesangano reworld health organization muzimbabwe dr alex kasasira vatsigirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vese vakwanise kuwana mikana wekuongororwa kurapwa pamwe nekuwana mishonga zvisinei nekwavanenge vari munyika mutauriri weCancer Association of Zimbabwe valavemo makurirofa vaudzawo studio 7 kuti vari kukurudzirawo kuti munhu wese agone kurapwa zvisinei nekwaanobva kana mamiriro akaita munhu
pasi rose riri kucherechedza zuva iri tichikurudzira kuti vanhu vese vakwanise kurapwa zvakanaka zvisinei nokuti vanowana mari here kana kuti havawani zvisinei nokuti vari vanogara kumanisha here kana kuti vanogara mutauni yatingati pachirungu ikwiti kureva kuti mumwe noumwe anowana mukana wokuti arapwe
vatiwo zvakakosha kuti mishonga yegomarara ibve kuhurumende vachiti pamusoro pekudzikisa mitengo zvinoitawo kuti iwanikwe muzvipatara zvehurumende zuva rechirwere chegomarara rinocherechedzwa musi wa4 kukadzi gore negore dingindira regore rino kusvika gore ra2024 riri kukurudzira kuti vanhu vese vakwanise kurapwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nezuro wakare nedenda recovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 5357 vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine zana nemakumi manomwe kana kuti 230,170 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana matatu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 220,355 vapora. Kushika pari nhasi vanhu mamirioni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi masere nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4,281,905 vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vamwe mamirioni matatu nezviuru mazana matatu negumi nechimwe zvine mazana maviri nevana kana kuti 3,311,204 vabaiwawo nhomba yepiri. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 62,778. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamirioni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera kuchema-chema kwevanhu vakawanda vachiratidza kusafarira bhiri remutemo wekusora zvinenge zvichitaurwa nevanhu pamafoni avo zvisina mvumo yematare edzimhosva, hurumende yeBotswana yakwenenzvera bhiri iri kuitira kuti ritambirwe neveruzhinji. Bhiri iri rava kuti kuteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu kana kusora mashoko avo imhosva pasi pemutemo yenyika. Bhiri iri raiswa muparamende nhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaparura nezuro urongwa hwekurwisa kushandiswa kwepfuti zvisiri pamutemo. VaBiden vakakurudzira kuti matare aomesere vanhu vanoshandisa pfuti zvisiri pamutemo vachipara mhosva, uye vakakurudzira kuti pave neurongwa hwekutsvaga nekusunga vanhu vanotengesa pfuti zvisiri pamutemo. Vagari vemudhorobha reRedgate vanoti vave kutyira utano hwavo sezvo vave nemwedzi yakawanda vasingawane mvura mudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vemuRedcliffe vataura neStudio 7 vati kushayikwa kwemvura mudhorobha iri kuri kuunza matambudziko akawanda uye kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Mumwe mugari anove mudzimai wechidiki uyo angozvidoma nezita rekuti Grace ati vanhukadzi nevanasikana ndo vanonyanya kuomerwa nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Ati vanasikana vanofamba kuenda kunzvimbo dziri kure vachitsvaga mvura panguva dzisina kufanira, izvo zvinovaisa panjodzi yekubatwa chibharo. Akatiwo kushayikwa kwemvura kunoisa utano hwavo panjodzi. Muzvare Grace atiwo vamwe vanhu vave kutora mukana wedambudziko rekushayikwa kwemvura iri kuti vaite mari, izvo vati zvinoomesera vakawanda. Mumwe mugari amai Melissa Shava vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rave nenguva yakareba riripo. Vati vamwe vagari vakaisa zvibhorani padzimba dzavo asi vati izvi zvinovaisa panjodzi sezvo pane mvura ine tsvina inosangana nemvura yemuzvibhorani. Mumwe zvemugari varivo murwiri wekodzero dzevanhu vatendai Mbofana vati kanzuro haizi kutaura zvinonzwisisika kana kubuda pachena panyaya yedambudziko iri. Vari kubhadhara ivavo ndo yatiri kuwana. asi meya we Redcliffe wa Clayton Masiatra wa uza Studio 7 kutidambu zikure kushia kwa kwe mvura mdoroba iri rini nuronde inozakira kumakorea kawanda nekuda kwe kuti doroba iri harina kwa rinuwa na mvura ya rorega izo zunaita kuti zidurile kanzuru kwa nisawa na mvura chavatiwo vagari vane chikwereti chakakura kukanzuru vachete izvo zvinoitawo kuti kanzuru yomerwe pakuita nemazvo mabasa anotarisirwa kuita nevagari Redcliffe doroba rakavepo nekuda kwekuvepo kwekambani yaichera nekugadzira simbi yeZisco Steel iyo yaive imwe yemakambani makuru munyika vagari vemudoroba iri vakawanda vaishanda mukambani iyi asi kuvharwa kwayo kwakaita kuti zvinhu zvisare zvave manya mamire nerongo ndakamirira Studio 7 muRedcliffe nini kudzana yemusengi
munhau dzemitambo Baseball Association yapa basa murairidzi wekuJapan kuti abatsire kusimudzira mutambo uyu mune vechidiki nemunzvimbo dzinogara veruzhinji. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu Yosuke Takahara achange ari muZimbabwe kwemakore maviri anotevera nechinangwa chekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki nemunzvimbo dzinogara veruzhinji. Nengo yebhodhi reZimbabwe Baseball Association vavi mumbariri vanoti Takahara achave zvekare nemutoro wekudzidzisa basa varairidzi vemuno avo vachazoenderera mberi nekusimudzira mutambo uyu kana adzokera kumusha kwake.
Ari kufamba achidzidzisa mutambo webaseball muzvikoro kumakoreji nemunharaunda dzinogara vanhu kuti mutambo webaseball ubudirire uyezve ndiye achange achidzidzisa varairidzi vemuzvikoro varairidzi vemunharaunda kuti vadzidzise mutambo uyu.
Vambariri vanoti zviri zvemari yemuhoro yaTakahara zvakagadziriswa kunyange hazvo paine mamwe matambudziko avari kusangana nawo.
Mari yemuhoro wake inobhadharwa nevatine ekudyidzana navo asi isu tine zvatinofana kunge tichimupa kufanana nekudya kwake paanogara nemafambiro ake nekwese kwaanenge achinorairidza ndo patine dambudziko kumawaniro.
Vanoti Takahara achange zvekare achibatsira chikwata chenyika icho chiri kuda kusimuka kusvika pamusorosoro muAfrica kubva pachinhano chechitatu apo chiri pasi peSouth Africa neUganda. Kunyange hazvo chikwata chenyika ichi chiri pachinhano chepamusoro ichi mutambo uyu hausati wapfumbira senhabvu netball kana cricket munyika muno. Izvi vambariri vanoti zviri kukonzereswa nekushayikwa kwemari yekuita urongwa hwavo hwebudiriro zvakakwana.
Mari yekusimudzira mutambo tinoita makungano ekutsvaga asi tinoona kuti haina kukwana nekuti chidimbo chidiki diki saka izvi zvinoita kuti tisava nemukana wakakura wekuti tiite zvatinenge tichida kuti tiite zvinenge zvichiita kuti mutambo wedu usimukire.
Iko zvino chikwata cheZimbabwe cheBaseball chiri pachinzvimbo chemakumi mana nenomwe pasi rese asi Zimbabwe haisati yakwanisa kubudirira kuenda kumaOlympic Games kubvira muna 2008 apo mutambo uyu wakaparurwa kumakundano aya kuTokyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Takanga mwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika kusanganisira denda recovid-19. Zvongo yedu yapera rikai kumbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato idare Citizens Coalition for Change rokundikana kupedza dambudziko renhengo mbiri dzakanyoresa kukwikwidza muward 4 kumasvingo. Vakuru vezvikoro vobatana nevadzidzisi pakuti havakwanisi kuenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemuvhuro svondo runouya. Zimseki yozivisa zvakabuda mubvunzo dzeGrade 7 dza2021. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi kufonhlo lanja 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lesikhombisa Grade 7 awezimseki kampalakazi 2021.
Uhlangothi olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimseki solwethule impumela yemhloliso kaGrade 7 elotshwe nyakenye.
Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama US dollars.
Ingcwethi ezigubungulayo zomnotho welizwe zithi ayisoze incede kangako imigoqo eyethulwe ngumphathimtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ehlose ukuphathisa ekukhuthazeni ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi odabuka esigabeni senqameni eGwanda uProsper Ndlovu, yena uhamba ngegama elithi iThwasa elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngothi olubona ngezemhloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimseki solwethule impumela yemhloliso kaGrade 7 elotshwe nyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
iZimseki yazise ukuba abaphathi zikolo balakho ukuqala ukuyathatha impumela yemihloliso le emahofisini abo ngomvulo weviki ezayo. Isikhulumeli seZimseki uNkosikazi Nick Mangwana uchasisa ngalokhu.
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lesikhombisa Grade 7 awezimseki kampalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso le kuma-regional offices ngomvulo 7 Nhlolanja 2022. Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ntambama. Bangena khona nge-website eZimseki ethi khona www.zimseki.co.zw.
Ukubeke sithi umfuhlane we-COVID-19 uphazamise ukwethulwa kwale mpumela yemhloliso ngesikhathi ngoba ivame ukuthi kusungulwa umnyaka iyabe isikhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbuzane ngempazamiso eyaba khona ekulotshweni, ekumakweni kanye lekukhitshweni yemihloliso okwenziwa ngamalungiselelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-corona. iZimseki ithanda ukubonga usekelo eyaluphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education, labe Health and Child Care kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemihloliso le.
Omunye umzali uMnumzana Gift Bude olomntwana olobe imihloliso uthi ulethemba ukuba umntwana wakhe wenze kuhle.
Ngilethemba lokuthi umntwana nami sibili upasile, so ngimeyothi ngibona ama results ngaphuma epasile, sengimdingele indawo yesikole ukuthi ayekufumwa.
iZimseki yazise ukuba labo abafuna ukubona impumela yale mhloliso ngokuphangisa vada kokwenza njalo ngokukhangela ikhasini labo ebulenjini beinternet www.zimsec.co.zw. iZimsec ithi abantwana abafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 325,573 balobe imhloliso yanyakenye okulinani eliphansi kulalabo abazaloba kumnyaka ka-2022. Abantwana abaphumeleleyo babikwa beyisilinganiso sokungamashumi amane lanye ekhulwini 41.3%, okulinani elikhuphuke ngesilinganiso sokune ekhulwini 4% nxa kuqathaniswa labaloba ngomnyaka ka-2020. Impumelelo yemhloliso kwa-Grade 7 ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yayivame ukuba khona kungakayiwa kukhefu lekhisimusi. Abantwana benikwa isikhathi sokudinga indawo ka-Form 1 belungiselela ukuvula kwezikolo ngomnyaka olandelayo. Kodwa lonyaka izikolo zize zavulwa ingakabi khona osokusitsho ukubana abaka-Form 1 akabasayi kuvula kanye labanye ngomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Emason Mnangagwa uthiyele emveleni ikhefu lakhe lomnyaka waphindela emsebenzini ukuze enelise ukuya emhlanganweni womanyano wamazwe ezwekazi labensundu owe-African Union oqhutshelwa kwele Ethiopia. Umnangagwa obekukhefu ebelimele liphele kusasa uhle walubhekisa e-Addis Ababa izolo emhlanganweni owenzelwa ebulenjini khonale kwele Ethiopia. Emhlanganweni walonyaka kulapho umongameli Macky Sall wele Senegal azathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-African Union, okuyisihlalo obesiphethwe ngumongameli Felix Tshisekedi wele Democratic Republic of Congo. Lumhlangano ophela ngesonto ukhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukulondolozwa kokuthula e-Afrika, ezomvikela kanye lokulwisana kwabula amazwe lobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ngube namuhla wethule imigoqo athi izaphathisa ekukhuthazeni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Imigoqo le ibalisa ukuthi ingxenye yemithelo yemigodi ama-mining royalties isizabhadalwa ngedola leZimbabwe. Uthi njalo umthelo wejuti owezimota ezithengwe phandle kwelizwe layo ingxenye isizabhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla emkambo wemali. Kuliviki isisindo sedola leZimbabwe emkambo lo besikumadola alikhulu lachumi elilesithupha kumbe 1:116. Uthi emkambo wensitha idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili $200. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami mina imizamo le izanceda abalamabhizinesi ukuthi basebenzise izimdola zebhadala lokhu okufuna ukuthi kubhadalwe ngamazimdola. Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama-US dollars. So akuncedi abantu makhaza lokho okubuyiswe ngubaba Ncube, uzanceda kuphela abalamabhizinesi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kahle kahle kuyini okungenziwa ukuthi idola leZimbabwe libe yilo elisetshenziswayo kakhulu kule dola leMelika kumbe amaranda?
Ubona njengani into enkulu uhulumende okumele ayikhangele ukuthi idola lethu alila stable rate. I-rate elikhona lamuhla ayisilo oluzalithola kusasa kumbe phambi kwakusasa kumbe next week. So ukuthi abantu basebenzise amazimdola ngibona njengani kumele uhulumende azame amacebo ukuthi irate elikhona libe stable. Njalo kathesi silama rate amabili, sile auction rate le parallel market rate, and the difference yakhona inkulu kakhulu ukuthi abantu abaningi bayaphega ama prices nge US dollar. So kumele futhi sivale igap elikhona between the parallel market rate and the auction rate uze abantu babe lethemba le zim dollar njenge currency abangayisebenzisa for day to day for day to day activities.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yethu bungwena ezomnotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 62,788 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Ngokuphela kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 158 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha abahlanu kubika abogatsha lwezempilakahle. Kulayivlog lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota. Siphinde njalo sikhangele lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngomvulo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika usungule uhlelo lwakhe lokuqinisa umsebenzi wokulwisana lezephulamthetho ezisebenzisa imbhobho ekhuthaza ukuba zijeziswe kanzima izigebengu ezitholakala kula macala okuganga zisebenzisa imbhobho. Lolu hlelo luqinisa njalo umsebenzi wokuzijezisa abathengisa limbhobho bengalandeli umthetho. Umanyano wokusebenzelana kwamazwe angentshonalanga ezwekazi le-Afrika o-ECOWAS ubiye ukubana usucabange ungaqhubeki ngokuqinisa izijeziso zenotho ezejiswa eleBurkina Faso ngemva kokubhenqulwa kombuso ngabebutho kulelo lizwe ngenyanga edlulileyo kazibandlela. La mazwe amathathu abalisa lona eleBurkina Faso, Mali leGini aphansi kwalezi zijeziso zenotho ngesizathu sinye sokubhenqulwa kombuso ngabezomvikela. Lomanyano o-ECOWAS ubunjwa ngamazwe alishumi lanhlanu 15.
I-ofisi yommeli weZimbabwe kwelobotswana ithi kayisaqhubeki inika imvumo amabhizimusi ahamba phakathi kwamazwe womabili ngoba bephathisa abantu ukwephula iziqondiso ze-COVID-19 kanye lokweqa imingcele okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Encwadini elotshwe ngumeli weZimbabwe kweleBotswana umnumzana Henry Mkono Weshuro uthi bakhathazekile ngomkhuba owenziwa ngabamabhasi ahamba phakathi kwamazwe omabili. Umgono Weshuro uthi abamabhasi babaphathisa isihambi kweqa umngcele ongekho emthethweni kanye lokuthi bephule iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kugoqelwa ukuphathisa abagadi ukuthi bedlule emngceleni bengelancwadi zempumela ukuhlolwa ukuthi abala COVID-19. Ngokunjalo ofisi yeZimbabwe ithi kayisasoke inikeze imvumo abamabhasi abahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana. Lokhu ngikuza ngesikhathi kokwaphuma umfanekiso we-video utshengisa abantu besehla ebhasini bekhanya bengena iganga besiya kweqa umngcele. Iningi labeZimbabwe abasebenzisa amabhasi abafana lonkosikazi Emily Dube bathi lokhu kuzabalimaza kakhulu ngoba bethembe wona ukuphathisa impahla ekhaya.
Siyezwa ngendaba zamabhasi sibili ukuthi kawusavunyelwa ukubuyela kwele Zimbabwe. Siyezwa njalo ukuthi babuya lamabhoda jampazi. Kathi siza kuthini ilizwe lakithi lifile. Likodoku kakhulu sihambisa izimpahla ukuze abantwana bathole ukudla ekhaya. Lathi sizwe sitshaywa ngumoya ukuthi hathi abantwana badlile bayaphila.
Omunye njalo osebenzisa amabhasi kakhulu ukuphathisa impahla umnumzana Rodwell Moyo uthi inyathela elitsha liyadanisa.
Lokhu kusuka kube yinto enzima ngoba ilimaza abantu abahamba ngendlela eqotho okusemthethweni. Uhulumende walaseBotswana ma kulento ezinjalo izigange kazibotshe but amaphemithi okunika amabhasi angamiswa ngoba amabhasi asiza umphakathi omningi kulo mphakathi ogangayo. Umphakathi ogangayo kawubotshwe kodwa uhlelo lolo lokuthi amabhasi angasasuki kwelaseBotswana eseze Zimbabwe mbona ngani kusuke kwaba isijeziso esikhulu ngoba kujezisa labantu abazihambela ngendlela eqotho.
Umoyo uthi inyathela leli kumele likhanyelisiswe ngoba laba amabhizimusi basebenzisa amabhasi ukuphathisa impahla yabo.
Thina abanye siyayenza amabhizinisi vethe ukuthi mhlawumbe uyafika eFrancis Town uphathise izinto zakho zisehaveroni okuyengokuyabe kufuna ukudiclare uhambe uyedicleare izinto zakho eboda udiclare eBotswana usuke lapho uphathise izinto emabhasini zihambe ziyefika lapho eziyabe zisiya khona ezweni laseBotswana. So ukuthi bajezise abantu ngendlela yokuthi kulabantu ababili umba bathathu abawonileyo mbona ngani isijeziso sisuke saba sikhulu kakhulu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kuleBotswana kayizange icace ukuthi inyathela leli lizathatha isikhathi esingakanani kodwa ithi kuyadanisa ukuthi abamabhasi babephiwe imvumo phansi kwesivumelwano esizimele zodwa sokuthi benelise ukuchapha imincele kodwa bona sebesephula umthetho. Njalo ithi okudanisa ukuthi imithetho emileyo kayizange inanzwe ngabamabhizimusi yamabhasi. Imoda ezincane kanye lezinye inhlobo zokuhamba zonke zivunyelwa ukudlula emnceleni. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Esizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Mhlaka 18 Zibandlela ele Melika lethesa izijeziso zenotho amalunga enhlanganiso yeHezbollah ayiwo aphathisa ngemali lenkampani yawo esedolobheni leLebanon. Sithathe lelinyathelo sibambene lozulu weLebanon othwele nzima ngenkohlakalo lobugelekeqe obubangelwa inhlanganiso le. Kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken embikweni awulobileyo. Abathathu laba abetheswa izijeziso ngu-Abdel Diab, Ali Mohammed Daoun lo-Jihad Salem Alame. Le nkampani yabo ethiwa Dal Salam for Travel and Tourism. Izijeziso lezi zethulwa phansi komthetho we-Executive Order 13224 oqondiswe kulabo abaphatheke kumsebenzi wamalwa ecatsha, inkokheli leziphathamandla zamalwa ecatsha, lalabo abaphathisa amalwa ecatsha kumbe uncedisa amalwa ecatsha. Mhlazi ku-21 Zibandlela ele Melika lengezelele izijeziso zenotho kulo ophathisa inhlanganiso yeHezbollah u-Adnan Ayad kunye labanye bakhe lo Abdel Diab onguzowabo ka-Ayad kwezamabhizimusi. Ele Melika lathatha isinqumo sokuthi inhlanganiso yeHezbollah ngeyamalwa ecatsha ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-1997 lokuba inhlanganiso ethiwa yi-Special Designated Global Terrorist mhla ziku-31 Mpandula 2001. Inhlanganiso yeHezbollah iphatheke kuzenzo zamalwa ecatsha ezimbalwa ezigoqela ukuhlaselwa kwamabutho eMelika ngomnyaka ka-1983.
lokuhlasela amabutho elemelika eBeirut usehlakalo okwabhubha khona abantu abangamakhulu amabili 241 abelemelika labantu mathupha ukubhonjwa kwesonto yamajuda eye-Amiya ngomnyaka ka-1994 edolobheni leBuenos Aires lapho okwabhubha khona abantu abafika phose ikhulu 85 kwalimala amakhulu ambalwa lokubulawa wayeyinhloko kahulumende weLebanon uRafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho okwabhubha khona abantu abangamachumi amabili lambili 22 kwalimala abedlula amakhulu amabili 226 embikweni owethulwe ngozibandlela mhlazi ku-18 January ugatsha lwemelika olubona ngezemali i-Treasury Department ithe izijeziso lezi zikhomba imizamo yogatsha lwezemali yokuvimba inhlanganiso ye-Hezbollah ukuthi isebenzise amabhizimusi ukwenqabela izijeziso zenotho eleLebanon elalile ngqubela phambili seliphakathi kodubo lwezomnotho elizwe osokwenza ukuthi ingxenye izwe iphile iphakathi kobuyanga phansi kukasibalo ukukhulu wezemali ekulwisaneni lamalwa ecatsha usecretary of the treasury for terrorism and financial intelligence umnumzana Brian Nelson waloba esithi abeHezbollah bathi bona baphathisa uzulu weLebanon kodwa njengabanye abalobukhohlakali abaseLebanon abafakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso yeHezbollah iqhubeka ihuquluza inotho lenkohlakalo lobungilimbane kwezenotho lezombangazwe ezingalunganga bethola inotho abantu beLebanon abangayiboniyo unobhala Blinken uthi abeHezbollah labanye babo baqophe ukuthuthukisa bona ngokwabo lezifiso zabo lezomholi wabo eleIran kulezifiso zikazulu weLebanon ele melika lizaqhubeka lithatha amanyathelo anqaba izenzo zeHezbollah eziyingozi njalo ezicitha inhlala kahle kaZulu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uhlelo woza Friday lamuhla silomculi womdumo kamaskandi odabuka esigabeni senqameni eGwanda uProsper Ndlovu yena ohamba ngegama elithi iThwasa Elisha. Usethulela ke idlalade lakhe lesibili elesihloko esithi Phuma kimi kuhlupheka. Ntungameli Nkomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo.
Lateleli lilengoma ezilichumi lambili nanti ithwasa elisha
ngithanda ukubingelela umthakazi kunye nabalaleli bonke ngingasho ngithi hayi siyabonga usekelo lwenu noxhaso lwenu balandeli sesihambile izimo sesesaba nama-albhamu amabili une-albhamu entsha ethi phuma kimihlupheka.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi idlozi elibi udumo lwami Jesu siza kuwe kanye lethi imbali yothando lapho umhlabeleli abambisane khona logazeli mnyama.
I'm going to go to the hospital.
Lale njalo ethi asambeni siyevota.
Asambeni siyevota.
Abangathanda ukuthenga isalate balithola njani?
Siyatholakala ku YouTube ngaphansi kwegama elithi Ithasa Elisha. Siyatholakala futhi nakhona lapha eGwanda eBulawayo sikhona. Inombolo zocingo zithi 078-501-6161. Ngizaphinda njalo 078-501-6161. Okanye uyakwazi ukusithola futhi njalo ku 078-1933-558.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Likhona idlalade elibuya ngo-April liphuma kunele DVD. Siyabonga kakhulu usekelo lwenu nendlela elisapota ngayo. Sengathi inkosi ingaqhubeka isiza niqhubeke nisapota, siqhubeke sinilethela ukudla kwendlebe nomculo omnandi kangaka.
Liphuma ke enkundleni iThwasa Elisha ngale.
Ya, 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 ya
Ingcwethi yezigubungela ezenotho zithi kayisoze incede kangako imigoqo eyethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlose ukuphathisa ekukhuthazeni ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.